Kunashi, see us not how you are did.
Yeah, first clan.
Ah, you're not the grave.
What one?
Come on, go and deep.
Silence.
When you never want to deep.
Silence.
Did you appear? Defender Gunyepera, Kazi Wangua, Mufa Manditorera, Dinoku Yendera, Poto Chingera, Kuti Rupari Jayera, Mazuva, Tisquera, Tikumba Tatitera, Mukumba, Totifushira, Yo Tatitera, Josunga, Vana Kusara Tirinera, Ashina Kumbotanga, Po Saka, Aspere Mushi, Shimachingo, now Sakam Sandi Funse, Achazango, Tirim Tuse. Sakam sandi kuse, musandi pushe, musandi yite kunge uku ya makate ya kuti muchachika nema kushe. Kato kunditerera, ndifenda kunyepera, kazi wangu wa mufe manditorera, dino kuyendera, kuto chinjira, kuti ropari jayenera. Mazuva chiswedera, chikumba chachicherera, mukumba, tochifushira, iho chachitera, josungwa, vana kusara zirinerera. Akapena rudo rwaka yenda rwaka fipa Manzwa iri mukoma wangu sepa Kana mkanzwa inini ndichitaura ndega Munofunga kutipa mwenda nyepa Taima kawona mfana wangu video ra akatepa Saka ndati yudo rochoru ino pisro zima Kutakunge mtowe mapepa Oh, kuneva notera mazimba angu Mana try step we mistepa Vachiforonja mukazi wangu Manje rimwe zuva ndakava trepa Kazo kunditerera ndifenda kunyepera Kazi wangu wa mufe manditorera Dino kuyendera koto chinjira Kuti ropa richayerera Azina kumbo tanga bo Saka atupere mushi Shimwe chingo wona o Saka msandi funze Acha zangu tiri mtuse Saka msandi kuse Musandi pushe Musandi yite kunge uku Ya makate ya kuti muchachika nema kushe Kazo kunditerera ndifenda kunyepera Kazi wangu wa mufe manditorera Dino kuyendera, koto chinjira Kuti ropa richayerera Mazuva chiswedera, chikumba chachicherera Mukumba, tochifushira, iho chachitera Josungwa, vana kusara zirinerera
Speak for the message, Valentine.